Otini ndakarara ndakanzwa dhoro rangu kurira ndobva ndati pamwe imbwa yaroda seida kuvhura dhoro kupinda mumba ndobva ndabatidza light rangu refoni ndobva ndaita oni foni ndipakatanga munhu kutanga kumhanya kubva paimba yangu achimhanya ndobva ndatobuda ndichiti saka munhu ari kutobuda ndipandaona imba yatobvira yaitova pamusoro ndokutozomuta mwana mwana ndakarara nhaye ndakati muka tatungidzirwa mumba tanga takutosungirwa muno mumba ndokumuka kwatakaita ndokunomuta vanga vari mudzimba naamai vangu ndokutotanga kuchema hapana akatombobuda mahire ndikuda kuzoona kuti chichikaitika ndobva ndatofonerawo vangu vangu maMDC vari kure ndivakazokamba neusiku vachiuya zvakaitika nemusi wechipiri kunze kwaakuedza kumapasi 3
imi muri kufungidzira kuti ndiani akapisa imba yenyuyi
ndiungofungidzira kuti inhengo yezanup f yakandipisira mumba
sei muri kufunga kudaro
nokuti nguva yemaelection vaitaura kuti vada kundipisira mumba
makaenda nechiitiko ichi kumapurisa here
ndakaenda nacho kumapurisa saka mwana wangu akaenda nacho kunoripota akasvika akashungurudzwa nemupurisa anonzi Nyevhi akataura kuti maMDC pisirwai dzimba mwana wangu akadzoka achitochema ashungurudzwa
ndekupi kupolice camp kwamakaenda muchinotaura nyaya yenyuyi
kumakuti asi mapurisa akauya akaona imba yakapiswa saka adzokera ikoko kumakuti kwacho nemapurisa ikoko achinotorwa mastatement ndipo akazosvika achishungurudzwa nemupurisa anonzi Nyevhi
saka paimi muri kupi
ndiri munhu mukare wemabhiga haurovi
muri kufungidzira kuti muchaita sei tichitarisa kuti pari zvino muri kuti imi imba yakapiswa
ndiri kutarisira kuti noti amai vangu vari kutonzi vari kungochema ndoda kutotarisa kudzokera kumusha mangwana
zvino munofunga kuti kwagadzikana here
kana kusina kugadzikana nokuti vamai vangu vakura saka ndotoona kuti ndatovasiyira dambudziko nyangwe ini ndakagara muno mukaroyi hazvibatsire bhera nditodzokera kwavari kana ndichifira ikoko ndongonofira pava